Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana manheru anasi uri musi wemuvhuro zvita 18/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndine Evans Zeninga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumapurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa.
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU muna 1987.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumuchipurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mashoko aburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende vaMishek Sibanda anoti vaMnangagwa vazorodza vachiwenga basa vakamirira kupiwa rimwe basa. Lieutenant General Philip Valerio Sibanda ndivo vakwidziridzwa kutora chinzvimbo changa china vachiwenga. VaSibanda vatsiviwa naMajor General Edzai Chimonyo avo vakwidziridzwa kuitwa Lieutenant General. Air Marshal Parents Shiri avo vanga vari mukuru wemauto vakwidziridzwa kuita Air Chief Marshal vasati vazorodzwa zvichitevera kudomwa kwavakaitwawo kuve gurukota rinoona nezvekurima. VaSibusiso Moyo avo vakagadzwa kuve gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vakwidziridzwa kuita Lieutenant General vasati vazorodzwa, uye vaEnkle Bedrugeje avo vakaitwa murongi wemisangano muZANU PF vakwidziridzwa kuitwa Lieutenant General vasati vazorodzwa zvakare. VaMnangagwa vakuridzirwa vanga vari mutevedzeri wemukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga ndo vadomwa navaMnangagwa kuti vafanobata matomo emukuru mukuru wemapurisa apo vaAugustine Chihuri vari pazororo vakamirira kuenda pamudyandigere pakupera kwemwedzi uno. Zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 parunhare kuti zvave pachena kuti vachiwenga ndo vachaita mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika, asi vati zvaitwa izvi zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanodai kuva nevanhu vatsva muchiuto nekune rumwe rutivi vachizvikomberedza nevanga vari muchiuto muhurumende yavo. Vachiwenga ndio vakatungamira masoja kuti amanikidze vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa, zvakazoita kuti vaMnangagwa avo vakange vadzingwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika vazotora matomu kubva kuna vaMugabe. Zvichakadai vaValerius Vanda vazivisa kuti masoja apedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakaita kuti vaMugabe vasiye basa. Asi veruzhinji vatataura navo mumigwagwa vakaita savaTimothy Kambarami vati havasi kufara kuti masoja ave kubva mumigwagwa vachiti vanotyira kushungurudzwa nemapurisa.
Ayo ano mapurisa kana adzoka ndo pane dambudziko redu kuzi kufamba paroad kuchange kwakunetsa. Masvondo apfuura aya zvanga zvakanaka kufamba nemotikari because mapurisa anga asipo paroad kufamba kwanga kuri nyore. Mapurisa anopedzera vanhu nguva zvakare vanoda mari kazhinji zvinotikanganisa isu vanhu vachikairi.
mumwe vanotengesera mumigwagwa, muzvare chenesai chakadya, vati vafara kuti masoja anzi abve mumigwagwa, asi hazvina zvazvinobatsira kwavari, sezvo vachiti huchangoramba huri hwekiti negonzo pakati pevanotengesera mumigwagwa nemapurisa ekanzuru.
Masoja atikanganisira. Asi pesa pakambogona zvavasapa vatikanganisira isusu semavhenda. Dai vasiya vatiklinirawo mapurisa ekanzura anotishungurudza sevanhu vanotengesa murodhi, nekuti tichiramba tichinetsana kusvikira hamheno nemapurisa ekanzuru.
Mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati vachazotaura pamusoro pezvichange zvichiitwa nemapurisa mukati memazuva maviri ari kutevera, zvichitevera danho ratorwa nemasoja rekupedza chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakatanga musi wa13 Mbudzi kusvika nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti harisi kufara nekwarinoona sekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987. Izvi zvinotevera kudomwa kwenhengo nhatu dzeZANU-PF kupinda muutungamiriri hwepamusoro hwebato kana kuti presidium. Zvinonzi nevamwe zvave kureva kuti PF ZAPU ichangowana chigaro chimwe chete chemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Kugunoona kwacha kusati kwanyanya kukura zvako kusvika pakanyanya nekuda kwekuti varwiri vorusununguko vagara vachiremekedza vamunangagwa nekuda kwekuti mumwe wavo. Kugunoona ikoko kuriko ikoko kuchiri pasi pasi zvokuti masikati ndaona foni ya chairman ya vamutsvangwa inoita sokunge kwandiri pandazoverenga apa inosuggesta kuti vanhu vari kuzoda kuti vagare pasi vaone chichemo ichochi, vaone kuti zvinhu zvingafambiswe nenzira yakaita sei kuti chichemo ichocho chigadzirwe. Zvinoda kuzikanwa nenyika nevanunzwa kuti varwiri verusununguko takamboenda kumasvingo paextraordinary congress tikataura kuti tiri varwiri verusununguko, we are a registered welfare organization. Isusu takaroorana neruzhinji rwevanhu, tinoda kuona rugare, tinoda kuona kubatana kwevanhu, tinoda kuona rudo pakati pevana vanhu veZimbabwe, tinoda kuona chirwirangwe nekudanana pakati pedu. Ndo chatisharamba tichivaka ichocho nenzira dzose. Hazvinei kuti ndiani aitei, tichataura pamusoro pezvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka zvakamiririra gwara reruzhinji rwevanhu.
Asi bumbiro rebato reZANU-PF rinoti pakuumbwa kwepresidium.
Zvandinoziva ini ndezvekuti matimu mairi iwaya anofanira kunge akamirirwa zvakakwana mupresidium. Ende ndozvatinodawo kuona, ende ndinofungidzira kuti nyangwe ivo president vanofanirwa kunge vachifarira kuonawo zvinhu zvakadaro zviri ipapo.
Tonzwawo kuti mukugunun'una imomo pane vamwe vari kuti kana ZAPU ikazofunga kuti yatarisirwa pasi ikafunga kutora manga matano vachaitsigira, imiwo sesangano munoti nemaonerewa?
Hatingachangi tamhanya pakuve negakava risingagadziri tirisati rambotaurwa nezvaro kuti rati rasvika pasteji yakadaro here. Magakava ose anotanga ane malevels achienda mberi kusvika asvika pakunzi antagonistic. Ende iriri harisati rasvika ipapo kuti tingataura tichidaro. Ndinofungidzirwa kuti tiri kutaura nemalevels akasiyana, asi ndofungidzirwa kuti zvanga zvakanaka ndezvekuti nyaya dzitaurwe, nyaya dzoonekwa kunzi dzingapedzwe sei, nyaya dzopedzwa nenzira yakanaka. Ende hakuna chinhu kana riri dambudziko riri pakati pevanhu risingagadziriki.
Munotarisira kuti mungagara pasi here neutungamiri weZANU-PF muchipira kunyunyuta ikoko zviri pamutemo sezvo mata hakusati kwanyanya kukura?
Handioni chinofanira kutyisa pakati pevarwiri vorusununguko nemusangano weZANU-PF, nokuti mahoo veterans kandiwo cornerstone yepati.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Thank you.
Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti icho kwadi kuti yakawedzera nguva yekunyoresa kuti chipere musi wa 13 kukadzi gore rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo District amai Stokozile Kupe vati vachasimudzira chirongwa ichi zvakare mugore rinouya kutanga musi wa 5 ndira kusvika musi wa 13 kurume. Vatiwo makomishina ezek vachiri kugadzira urongwa hwechikamu chawedzerwa ichi uye munguva pfupi iri kutevera vachazivisa zvizere pamusoro pacho.
EVR exercise will end tomorrow on the 19th. Kubva musi wa 19 then site break tozotanga futi kubva musi wa 5 January kusvika musi wa 13 February. Kuti zvinoitwa sei zvinhu zvichataurwa tagadzira. Tozotaura kuti tozvifambisa sei because makomishinas anosangana kuti vatipe guidance asi madeitsi avo ndiatopropozwa kuti totanga musi wa 5 topedza musi wa 13 February.
Kuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa uku kunotevera kuwirirana pakati pemapato matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDC neMDCT pamwe nevezek kuti chirongwa ichi chiwedzerwe mushure mekunge zvaonekwa kuti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota munyika mose huchiri pasi pehwange huchitarisirwa. Dunhu reBulawayo ndiro richine vanhu vashoma vanyoresa kuvhota munyika mose. Pakupera kwezuva nezuro, dunhu iri raive rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvishanu zvevanhu vanyoresa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechipiri pakuve nevanhu vashoma uye rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu zvevanhu vanyoresa. Vanhu ava zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland North rave nevanhu zviuru mazana maviri nemakumi masere vanyoresa avo vanove zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zveuwandu hwevanhu vanotarisirwa kuvhota mudunhu iri. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo rinotambira kuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa ichi.
Tinokurudzira ZEC kuti ivandu dzechirongwa ichi kunyanya munzvimbo ziya dzine avo vanonzi maalliance dzakaita semamind mumapurazi nomumatownship mahombe akaita semavhuku, Tafara, Makokova, Mbare, Sakubva nemamwewo. Izvi zvinoita kuti avo vanga vasingakwanise kunyoresa vanga vapfuurwa nechirongwa ichi vakwanise kuregista kuvhota. Kuti chirongwa ichi chibudirire kunyanyanya mazuva mashoma awedzerwa iwawa chinoda kuti chishapadzirwe zvakakwana.
Pamusangano wekuzeya chirongwa cheBVR wakaitwa muBulawayo nemusi weMugovera pakabuda pfungwa yekuti kushaya dzidziso yakakwana ndechimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa. Pasi pemitemo yenyika, vemapato ezvematongerwo enyika vanobvumirwawo kuti vape dzidziso yezvekuvhota kune veruzhinji. Asi vamakoni vati sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti mamwe mapato ari kudzidzisa vanhu zvisiri izvo uye kuvatyisidzira.
Mapolitical parties vashoma ivavo vari kupinda muvanhu vachikurudzira. Vamwe vacho vari kushandisa mashoko asina kunaka nedzidziso. Vari kutyidzira vari kuda kunyoresa. Bezu vamwe vacho vari kuvaudza kuti kana varegista sevavhoti nokuti registration iri kuitwa nemichina pakuvhotawo kwavo zvichava nyore kuti zvizivikanwe kuti vavhota sei. Inova dzidziso isina kunaka. Saka tinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti iite kuti mabasa akadai amiswe.
Kusvika pari zvino, munyika mose mave nevanhu vanopfuura mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kuvhota munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose.
musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hezvinoi zvichangobuda musarudzo dzemutungamiriri webato reANC muSouth Africa dzanga dzichiitwa. VaCyril Ramaphosa vakunda musarudzo idzi vachikunda amai Nkosazana Dlamini Zuma.
Vanoona nezvesarudzo muHonduras vazivisa kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro vaJuan Orlando Hernandez ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa munambudzi idzo dzaipikiswa, asi vanopikisa vari kuchema kuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Vanhu vanga vachiratidzira nhasi vapisa mahofisi ebato riri kutonga ari mudunhu reverudzi rwechikad muIraq mukuratidzirwa kwaitwa mumatunhu akawanda nevanhu vari kunyunyuta pamusoro pekusatambiriswa mihoro pamwe neuori. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti rakaunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi namasere emadhora gore rino kuburikidza nemasendi mashanu anobviswa padhora rega rega remari inoiswa munhare mbozha. Bazi iri rinoti mari iyi yave kuyamura mukutenga mishonga nemapiritsi zvinodiwa kuzvipatara nemakirinika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mari yakaiswa kutanga kwegore rino negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kuti iwedzere pamari yeAIDS levy iyo yainzi iri kuramba ichidzikira. Vachitaura nevatori venhau pavakashanyira kambani yeNatfarm, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakarumbidza mari yeHealth levy vachiti iri kubatsira zvikuru kuti bazi ravo riwane mishonga nemapiritsi ekuendesa kuzvipatara. VaParirenyatwa vakati vafadzwa zvikuru kuti mishonga yave kutanga kuwanikwa muzvipatara izvo zvanga zvisina mishonga nemapiritsi.
Ndiri kufara kuti mishonga yakutanga kunyatsouya munyika zvakanaka. Maona kuzara kwakaita warehouse inoyi. Ndiyo mishonga yatichada kuti ibve munongo warehouse. Haifani kugara muno muHarare tonzwa kuti hakuna mushonga kuBulawayo kana kuti kuGweru iyo iri muno. Saka ndiri kufara kuti taane mishonga yacho munyika. Yabasa manje kuti mishonga yacho ibve kuno ichienda out. Handifunga kuti yati yakwana yotinoda. Ticharamba tichingoda mari kuti imwe mishonga itengwe ndainenge ichishandiswa. Saka tiri kufara zvikuru kuti iye zvino tatanga kuti mishonga munhu kana asvika pachipatara aone mushonga waanofanira kuwana. Ende vanhu vepano vanofanira kuita basa hombe kuti mishonga irambe ichiuya.
VaParirenyatwa vanoti mari yeHealth Life Fund yasvika kumamiriyoni gumi nemasere emadhora, vakati chishuviro chavo ndechekuti dai vanhu vakawanda varamba vachishandisa nhare mbozha kuitira kuti bazi ravo rirambe richiwana mari yekushandisa mukusimudzira mabasa eutano.
Zvazviri kuitika ndezvekuti iwewe ukasenzesa cellphone yako ukange wafona ukafona zvinosvika $1 isusu tikutora 5 cents. Takabvumirwa neministry yefinance ndo vanotora iyo 5 cents per every dollar. Mari iyoyo 5 cents. Saka ndiri kukurudzira mese makabata makamera kuti fona isitereke kuti tione ma 5 cents akawanda. Iyoyo mari iyoyo ndo inoenda, ndo iri uyo tiri kuona yasvika manje ku 18 million. Tiri kufara naizvozvo kuti nyaya yehealth levy fund inosenzesa macellphone yakutipa mari yekutenga mishonga.
Munyori musangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights vaEvans Mastara varumbidzawo mari yeHealth Levy vachiti iri kubatsira zvikuru mukurerutsa kunyanya vimba nemari yemasangano akazvimirira kutsvaga mishonga. Vama staraba yambiro wajiti mashandisi ruwe mari ya anofano kunyatso ongororwa kutisa shandisi kwezvisizvo.
Tinofara ne danho rakaitwa rehealth levy riri kuita kuti tibatsirikane kuva self-sufficient kunyaya dzemapiritsi kuti tisave reliant pamadonor drugs. Zvakadaro hazvo, sezvamungozivawo pese panounganidzwa mari muZimbabwe pane dambudziko reaccountability.
Vamastara vakurudzirawo bazi rezveutano kuti rishandisewo mari iri kubva mukushandiswa kwenhare mbozha kumutsidzira makambani anogadzira mapiritsi munyika. Vakati mishonga ikagadzirwa muno zvinogona kuderedzawo mutengo zvikarerutsira veruzhinji.
Pasustainability apa tinoona sekuti deimwe mari yaindoswa kunorecapitalize mamanufacturing plants akaita sana CAPS. Pane kuti titenge mushonga towanikwa tichizvigadzirira yedu yakachipa muno muZimbabwe. Izvozvo zvingabatsira zvikuru kuita kuti shortage yedu iite nani, veuzhinji vawane mapiritsi.
Kunyange hazvo mari ichawaniswa bazi rezveutano gore rinouya yakawedzerwa pabudget, bazi rezveutano rinoti mari iyi ishoma zvikuru kuti rikwanise kusimudzira mabasa ezveutano munyika. Bazi riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere emadhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebhajeti yegore rinouya. Bazi iri rinoti rinoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora pagore rega rega kuitira kuti rifambise mabasa ezveutano zvakanaka. Mari zhinji inoshandiswa mune zveutano inobva kumasangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
ReHarare Residence Association richibatsirwa neDanish Church Aid rakaita ongororo muHarare, Bulawayo, Masvingo nemaMutare yokutsvaka kuti kudzidzana kwevagari nemakanzuro avo kwakamira sei uye kutsvaka nzira dzekuti zvinhu zvive nani pakati pevagari nemakanzuro avo. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kuchaitwa musangano mangwana muHarare wekuti vagari vasangane neavo vanovashandira uye vanovaitira mabasa mumaguta mavo.
Kuchidzana kwevagari nemaguta kuri pasi pasi kusvika pachidimbo chingaite 25.8%.
Ongororo yamakaita iyi yange iri pamusoro pei?
Yanga iri pamusoro pezvinhu zvingangoite zvisere munyaya dzemagariro ewanhu mumaguta, tinosanganisira ukama hwemugari nekanzuro yake, ukama hwemugari neResidents Association kana kuti sangano rinomirira vagari kudhorobha raanogara, nyaya dzedzimba, dzedzidzo zveutano uye nyaya dzekubhadharwa kwemitero nekushandiswa kwemari mumaguta. Tichitarisa zvakare nyaya dzeutano, sanitation nehygiene.
Chakaita kuti paitwe ongororo ichi?
Zvakange zvaonekwa kuti mukati memaguta omo muZimbabwe, nyaya dzekuwaniswa kwemabasa eruzhinji dzatingati public social service delivery dziri kuderera zvikuru uye vagari vazhinji vane zvitsutsumo, vane zvinhu zvavari kuchema nazvo.
Mangandiudzawo zvinhu zvishanu zvikuru zvamakawana muongororo iyi?
Pakabuda pachena kuti kama hwemakanzuru nevagari vanobhadhara mari huri pasi pasi. Chechipiri chakanyanya kubuda ipapo ndechekuti mabhajeti emaguta mazhinji, vagari vanoita 74% wakaona kuti mabhajeti mazhinji anogadzirwa nemakanzuru haabuditsi pachena zvido zvevanhu. Zvakabuda pachena futi zvakare kunyaya dzemvura kuti vagari vazhinji hawawani mvura kumaguta kwavanogara.
Iko zvinezvi maita ongororo iyi mukabudisa bhuku pamusoro pezvamakawana, moita sei nazvo?
Sesangano reHarare Residence Trust tichange tiine musangano watiri kuita mangwana muharare umo tichange tichikurukura newagare nemastakeholders zvakasiyana siyana tichia ratidza zvakabuda muresearch iyi.
Avo vange vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Football Association varonga mutambo wekuedzana masimba pakati pemaWarriors nevafana bafana yekuSouth Africa. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Mutambo uyo uriko musi wa 23 zvita, musi mumwe cheteo, chikwata cheZimbabwe Legends chiri kusangana nemaSouth African Football Legends muNational Sports Stadium muHarare. Raman Gumbo weChicken Inn ndiye achange achirairidza chikwata cheZimbabwe Legends icho chiri kutarisirwa kutungamirwa naPeter Ndovu. Pakambotamba chikwata ichi neBarcelona Legends, Sande Chidzambwa ndiye aive murairidzi weZimbabwe Legends, asi hazvichakwanisika kuita saizvozvo sezvo Chidzambwa ave kurairidza maWarriors. Chidzambwa ari kushandisa mutambo neSouth Africa kutanga kuvaka chikwata chake chemakwikwi eAfrica Cup of Nations apo Zimbabwe iri kusangana neDR Congo muna kurume. Kunze kweDRC, Zimbabwe iri mugungano rimwe chetero neLiberia neCongo Brazzaville. Mumutambo wekutanga Zimbabwe yakadambura Liberia 3-0. VeZifa vari kushandisa zvekare zuva iri kukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakatora basa iri kubva kuna vaRobert Mugabe. Zimbabwe yaifanira kutamba neZambia mumutambo wekukorokotedza vaMnangagwa uyu, asi mutambo uyu wambomiswa. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Chikwata cheManchester United charamba chakasunana nevavakidzani vavo veManchester City mushure mekushanya nekunorova West Bromwich Albion 2-1. Man U ichiri nemapoints 11 chete pasi pechikwata chiri kutungamira ichi cheMan City icho chakarova Tottenham Hotspurs 4-1. Mune mumwe mutambo wakatambwa nezviro zvekare, Liverpool yakarakasha Bournemouth 4-0. Liverpool yave pachinhano chechina mapoints 10 pasi peManchester City uyezve mapoints manomwe pasi peManchester United. Zvikwata zvina zviri pamusoro petafura zvakamira seizvi: Manchester City 52 points, Manchester United 41 points, Chelsea 38 points, Liverpool 34 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu che Live Talk nasi tiri kutarisa kuburitwa kwaitwa mauto mumigwagwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemuchipurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa.
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvekare mangwana mangwanani na 7 a.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kutinzwa here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tabva tapedza tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndinonzi Evans Zininga, sarai nemufaro.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
uPresident ise nika esingathi ngama token of appreciation ikubonga laba bantu abazi ukuthi babambeka embusweni asonto emangalisayo kakhulu ngoba konke kade sikwazi ukuthi laba bantu baza kubekwa esihlalweni zona lezi
uhulumende wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa
ukuthi sibuyele ku price iyayizolo kumbeni kube yi-$1 ama-consumers athakaza kakhulu kodwa okuhluphayo ngokuthi khona abantu abadla isinkwa kuphela
intengo yesinkwa ebisikhweziwe isehlisiwe yabuyela kwendala ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba umkhokheli walo omutsha enqoba unkosikazi Dlamini Zuma zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo unobhala omkhulu emahofisini kamongameli ledale labaphathi intambo ele-cabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa uMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
obekhokela ibutho lesizwe uDefence Forces Commander Constantino Guveya Nyikadzino Chiwenga usesiya ekuphumuleni elindele ukuphiwa omunye umsebenzi kuthi uLieutenant General Valerio Philip Sibanda sekunguye osezothatha leso sikhundla ngaphambilini uGeneral Sibanda ubele sikhundla sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army uAmbassador Major General Edzai Absalom Chanyuka Chimoyo usekhwezwe waphiwa isikhundla sokuba nguLieutenant General ngaphambilini uMajor General Chimoyo ube ngummeli weZimbabwe eTanzania kuthi uAir Vice Marshal Elson Moyo usekhwezwe kusikhundla sakhe waba nguAir Marshal esethatha isikhundla sokuba ngukomanda kubutho leAir Force usikomiti wamapolisa uCommissioner General Augustine Chiuri useye kukhefu kusukela mhla ka 15 Mpalakazi 2017 elindele ukuba aye kuphumuleni kumpentsheni umsekeli wakhe uDeputy Commissioner General Godwin Matanga nguye osezophatha isikhundla abelaso uZulu weHarare okubalisa umnumzana Caleb Mangena uthi akumangalisi lokho sekusenzakala kwabakubutho
uPresident ise nika esingathi ngama token of appreciation ikubonga laba bantu abazi ukuthi babambeka embusweni asonto emangalisayo kakhulu ngoba konke kade sikwazi ukuthi laba bantu baza kubekwa esihlalweni zona lezi
kodwa uthi kuyethusa ngoba sekuvela mgceke ukuba bebevele bengabantu abaphatheke kwezombusazwe
into engani yayithusa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi laba bantu bacabangani ngelizwe kumbe laba bantu baza kwenzani ngoba kakhulu sikhangele ukuthi amasosha asobantu abalula kumbe abantu abajayelekile ukuthi bengene kuze umbuso welizwe
uAir Marshal Perence Shiri owaphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezokulima usephiwe isikhundla sokuba ngu-Air Chief Marshal lapho esesiya kumpentsheni kuthi uMajor General Sibusiso Moyo yena usengumphathi ntambo wezobudlelwano laba kwamanye amazwe osesiya kumpentsheni laye yena ukhwezwe waphiwa isikhundla sokuba ngu-Lieutenant General uMajor General Angel Betty Rugeje yena esekhwezwe ukuba ngu-Lieutenant General esesiya kumpentsheni laye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Njani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM 2 PM la ngo 7 PM eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele Land of Sunshine.
Intengo yesinkwa ebikhweziwe isiyehlisiwe yabuyela kwendala. abakubhizimusi lokulungiswa lokuthengiswa kwempahla bathi bazaqoqa umhlangano wokuhlolisisa intengo yenye yempahla elentengo esiqansile. UMavis Gamo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvunyelenwe emhlanganweni owenziwe ngabakubhizimusi lezokuthengisa lokuthenga impahla ojonge ukubonisana ngokungenziwa ngodaba lwentengo yempahla. Umphathintambo wezokuqhutshwa kwamabhizimusi uDr. Mike Bima uthi lumhlangano wesiphangiphangi ubizwe ngemva kokukhalaza kwaZulu ngempelaviki lapho avuke ngomgqibelo ebona intengo yesinkwa isiqansile ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini ilofu lilinye.
Saka zvino sehurumende
tina njengohulumende besifuna ukuzwisisa ukuba kuyini okwenzakalayo njengobe kungekho ukukhulumisana loba umhlangano othe wabakhona ngalolu daba. Siyajabula ukuba abamela abapheka isinkwa labatholisa okudingakalayo okufana leflower babekhona kulomhlangano.
Umqondisi wenhlanganiso yelungelo labathengi eye Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema uthi lizojabulisa uZulu inyathelo lokwehliswa kwentengo yesinkwa.
Ngiyabona ukuthi ama-consumers akazakuthakazelela okukhulunyweyo ngoba ukuthi isinkwa sibe yi-$1.10 kuyakubuhlungu kakhulu ngoba konke okunye imithengo yayo sihambe phezulu. Okuthi sibuyele ku-price iyayizolo kumbeni kube yi-$1 ama-consumers athakaza kakhulu. Kodwa okuhluphayo ngokuthi khona abantu abadla isinkwa kuphela, badla inyama, badla irayisi, badla lokhu lalokhu lalokhu, ungakhangeli imithengo yezinto zonke zinizo, imithengo yayo sihambe phezulu. Ende siyakubona ngeviki ngeviki kuhamba phezulu kumbeni yi-$0.10 kumbeni yi-$0.20 ekupheleni kwakho ngokuthi khona i-basket esiyiphezulu kakhulu.
Kodwa ethi ulokudana okukhulu ngoba ebona ikhisimusi ingasoze ibe ngenhle lonyaka kuZulu weZimbabwe.
Iyaba yikhisimusi enganhle kakhulu ngoba kutho ukuthi khona abantu bazathenga ukulutshwane ngokulutshwane. Kodwa thina sikhuza abathengi ukuthi khona nxa bekwanisa bathengi bebaningi ukwenzela ukuthi bathengeke e-wholesale imithengi yangkhona iyabe phansi.
Usiyachitema uthi akukho abangakwenza ukulondoloza amalungelo abathengi njenge-Consumer Council of Zimbabwe nxa ungekho umthetho obasekelayo wenze lokho. Uhulumende lokhu edonsa inyawo ukubeka umthetho we-Consumer Protection Act kunje isiyisithupha iminyaka lokhu walungiswayo osesekusibanga se-bill. Abenhlanganiso ye-National Competitiveness Commission bebikwa bezongena umhlangano labapheka isinkwa kulungisiswe okuhluphayo kulolu hlangothi. Ekhuluma emhlanganweni lowo uDr. Bima ukhuthaze bonke abaphatheke kwezamabhizimusi ukuba babe yingxenye yokudinga indlela zokuxazulula inkinga ezibhekane lo hlangothi lolu ikakhulu kwezokulungisa impahla yokugoqela okuthengiswayo. Abangene umhlangano walamhla babalisa iziphathamandla ezivele unhlanganiso ezibalisa abakubhanga elikhulu lelizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries CZI, Grain Millers Association of Zimbabwe GMAZ, Bakers Association of Zimbabwe BAZ, Confederation of Zimbabwe Retailers Association, Zimbabwe National Chambers of Commerce ZNCC, Consumer Council of Zimbabwe CCZ, National Competitiveness Commission NCC, Labour Competition and Tariff Commission. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Ngosenjalo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele eParliament uthi kufanele kudingisiswe imbangela yokukhwezwa kwentengo yempahla ngoba mhlawumbe abanini bamabhizimusi bengabe bebhekane lobunzima.
Awuhlali phansi kufaka amakhanda ndawoni sibonisane ama-retailers lama-manufacturers kurikani indaba le isisukela ngabe ngoba kwesinye isikhathi siyabe siloku sizama ukuthi sibambe inhlwa ekhanda ezisishimzimba wonke usukuyela phakathi. Kukhona kukhona okumele kuphile. Amboni ukuthi baphonge ukukhwezela nje ukuthi bakhawulise nxa bekwenza kolokhu the much more na the full arm of the law izabehlela. Kodwa nxa kula izizathu azikhangele ngoba ngiyakwazi ukuthina kule issues lalezi ezendaba ye-bond against US dollar nokuze percentages ezikhona zalezi nxa ukhangela amamanifestation baningi into lezi bazihoda phandle kwelizwe. So maybe somele sikhangeleni khona ukuthi nabayi is Reserve Bank as well giving ama imali free money ukuthi bebethenga ama raw materials abo lawa especially like indawo yesinkwa leyo xa kufunakala iflower banganiwa yini imali yokuyathenga iflower leyo just like Reserve Bank is doing it for i-fair industry and yet still noma bekwenza ku-fair industry i-fair akhona kayiyehli ilokuyalikhwelile kusuzuzuthi kanti ngamani abantu labo. So we need to look at this thing holistically rather than just attack maybe the retailers only singakani nazintona kanti bona bakuthethe ngabo kwinto lokho.
Ukuqonga kwentengo yempahla lokhu kuyafanana lalokhu yano kwakuqala yini wake wakhuluma ngawo kumaphephandaba lemsakazweni usithi udingisisile wafica ukuthi hayi bayakhweza nje mahlayana.
Sokufuna ukushiyana nganazelona bakhona abanye ababekhweza nje mahlayana nje befuna ukwenza lokho ukuthi ngesihlo yi-profiteering. Bese sibakhona futhi abanye ababebe-genuine into yokuthi hayi khangela ukuthi mina ngenza isimpo lesi kumele ngithenge iflower le egoli ngale ngithenga ngemali engaka. So nxa mina ngingaphiwanga imali ibhanga lami la so kumele ngiyothenga imali ana estradini imali le ngithenga maybe nge-60% kumbe nge-50% markup on top of what it is like nxa 50% ngithuthula xa ufuna i-$100 so kumele wena ukhiphe i-150 bond not kumbe i-swiping kumbe i-eco cash. So konke lokwana yinto kumele sizikhangeleni kona kusuka ngaphi kuya ngaphi kuhamba njani.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalela ephalamende engowebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngokususwa kwebutho emgwaqweni. Abakhokheli balo besithi sebeugqibile umkhankaso wabo owe-Operation Restore Legacy. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba ngumkhokheli walo omutsha enqoba unkosazana Dlamini Zuma. URamaphosa usekhangelelwe ukuba ngozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli wele South Africa kukhetho olulandelayo olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ka-2019. ELePakistan lethesa elemelika umlando wokubangela ingxabangxoza lokungezwani emazweni asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika le-South Asia kuyilo elenza ukuthi amazwe axabane ngoba lisiba lezivumelwano ezilwisana lawo mazwe. Uhlelo lokubhalisela ukuvota obelukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesibili mhlaka 19 kumpalakazi solungezelelwe isikhathi ngemva kokuba inhlanganiso yezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo ikhalaze kakhulu ngokuthi uhlelo lolu kumele lwengezelelwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Unkosikazi Sithembiso Khuphe ongu-District Elections Officer wakoBulawayo wazise ukuba uhlelo lolu luzaqhubekela phambili ngamaviki amahlanu kusukela mhla ka-5 zibandlela kusiya ku-13 Mhlolanja ku-2018. Uthe bafisa ukuthi uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili lwenziwe lube mobile.
BVR registration isengezelele kusukela mhla ka-5 January kusiyagcina mhla ka-13 February. Kathesi akukabi le plani ecacile ukuthi sizasebenzisa njani kodwa thina njengeBulawayo isifiso sethu ukuthi kube mobile.
Ukhuphe uveze njalo ukuthi amapholisa lawo ayavunyelwa ukubhalisela ukuvota kodwa akukacaci ukuthi kuzaqhutshwa njani nxa sokumele bavote ngoba uluhlu olutsha lwamabizo okuvota luvumela umuntu ukuthi avotele lapho ahlala khona.
Amapholisa ayarejista ezindawo eziningi lapho kade siba khona.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eGetshenge Community Radio, umnumzana Thomas Sithole, uthe bayasamukela lesi sinqumo esithethwe yizeki ngoba kuzanikeza iningi labantu ithuba lokubhalisela ukuvota.
siyasamukela kakhulu isicelo sethu lesi esisamukelekile kuzekhi ukuthi bengezelele insuku zokuthi uZulu ayebhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka-2018.
Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu abakade bebhekana lobunzima ekubhaliseni ukuvota, ikakhulu labo abalezithupha ezithi abazali babo ngabadabuka kwamanye amazwe ezibhalwe alien, laloba bazalelwa eZimbabwe benelise labo ukubhalisa. Unkosikazi Mebophiri uthi uyajabula kakhulu ngoba esezathola ithuba lokulungisisa incwadi yokuzalwa ende, ngoba okwakhathesi ubesehluleka ngenxa yokuthi ubengalayo leyo ncwadi edingakalayo.
Sizwa silokujabula okukhulu nxa sizizwa kuthiwa ama-days okuregister for thina ama-aliens aza extend, ngoba besilokhu sibhizi silwisana lokuthi sithole ama-birth certificate amade ngoba kathesi sisaselalawo amancane.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota bekumele lugqitshwe ngolwesibili, njalo kwaBulawayo sokubhalise abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili, i-195,633. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota zinkulungwane ezingamakhulu amane koBulawayo. Elizweni lonke jikelele sokubhalise abantu abangaba yizigidi ezedlula ezinye lengxenye 4.5 million. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota yizigidi eziyisikhombisa. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya loludaba sixoxe nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriyetenga, yena othi ukwengezelela isikhathi okwenziweyo kulakho ukuphathisa kodwa kusoze kufinyelele inani elathiwa lizabe selibhalisile emaphethelweni alolu hlelo.
Ukuthi i-extension le kayiphumelele and then njalo mbona ingani vele le mali le ikhona ngoba sihlezi sisebenzelana lama partners that abathi no thina sizalinde even le UNDP leya yabida ukuthi no bafuna ukuzincedisa. So mbona ingani even nxa i-government ingathi hayi imali kayikho, but I'm sure kulama partners phandle nalivi ndako-European Union abafuna ukuncedisa ukuthi uhlelo lolu liphumelele. And lingaphumelela thina vele into ade siyibisa kakhulu ukuthi kaku-extend ngoba besikhalela abantu abaningi abangarejistaki, especially abantu abanade besegela ababuya kwezindawo kudaspora abade zasebotswana nezinye indawo eziphandle kwebizi ukuthi ade bona ababuya ngikuvidiyo naleyo and bezafihlelo lolusenihlelile.
Inani abafuna libhalise lona lelo eliyi-7 million bazalifinyelela na?
Ngasoze zifinyelele sibili, but at least maybe ngane-5 khona ngale kumbe almost 6 million, ngoba nxa sikhangelisisa alaba izethi sisebenzisa ama-statistics e-census ka-24 and then nxa ukhangela ku-24 for instance ezindaweni ezinjengabomadebeleleni kuboBulawayo kuboPlumstree ema-south la kubo-March North ngale abaningi because ngen umweliza umanga ngihlindeni labo sebehambe kubo kwamanye amazwe kubo-South Africa besiyadinga umsebenzi. So inani leli it includes 3 million labantu laba abanjani abahamba ku-South Africa. So sesizakhangethi even iminyaka leyi since 2008 abantu abaningi ama-vectara avaliwe umsebenzi sowungasenda sekuningi labantu babone kungcono ukuthi bethuthe beyehlala ngapha emakhaya. So ngenye inumber zona eziphakathi kwema-figures zona lawo akhona ku-2012 report okuthi bona izethi basikele ukuthi no according to i-census ka-2012 kunabantu abafuna kule nani elingaka and ukuthi ngibona ingani nani langifuna liphezulu kakhulu. Basikhangele ukuthi iningi labantu sebasuka lapha babehlala khona bahamba kwamanye amazwe kumbe bahamba bayakwakha emakhaya.
Unkosazana Ellen Shiriyetenga ngumnobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Kulandela ukuna kwezulu eliningi ngomnyaka odluleyo okubangelwe lizulu lesikhukhula elilolaka elibizwa ngokuthi nguDinio, amadamu atholisa abantu amanzi edolobheni lakoBulawayo asegcile aze achitha ngemva kokuna kwezulu elingatsho lutho lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amadamu amadamu abalisa umchabezi seligcwele. I-aphancema likusilinganiso sokungamachumi edlula ayisithupha ekhulwini, i-65.2%. Elamzingwane lilesilinganiso samanzi edlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini, i-74.6%. Ilowancema ikumachumi ayisificamunwemunye ekhulwini, i-90%. Kuthi iNyankuni isilamanzi ayisilinganiso sokungamachumi phose athoba minwe mibili ekhulwini, i-77.5%. Isikhulumi sedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi ngempela amadamu aselamanzi eneleyo.
Amadamu aletha amanzi edorobheni lakoBulawayo aku-81.47% full. Insiza iku-81.6, iNyankuni ni-79.4. Sikuthokozela ukuthi amadamu lawa aphethe amanzi esawatholayo kumnyaka odlulileyo kumbe lekuqaleni komnyaka, amanzi avela kucyclone uDineo.
Wakhuthaza abantu ukuba baphathe amanzi ngonanzelelo ukuze idolobho lingabhekani lokusilela kwamanzi.
Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu, kodwa esikucelayo ukuthi siwasebenzise kuhle. Ye-water rationing ilokhu ikhona edorobheni. Siyacela ukuthi abantu besebenzise ama-limits within their allocations.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe kuhle ukuba amadamu aselamanzi, kodwa udubo ukuthi ikhansili ivalela abantu abalezikwelede amanzi khona kusaziwa ukuthi iningi labantu alisebenzi.
Bulawayo City Council siyabonga sibili basebenza, kodwa okusikhathazayo kulezi nsuku indlela abayenza ama-water disconnections ngayo inzima.
Omunye umhlali wedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Lungelo Ndlovu, uthe kuyajabulisa ukuba idolobho lilamanzi okulakho ukukhanga amankampani afuna ukutshala imali edolobheni.
Ukuba khona kwamanzi kuyinto emqoka kakhulu okungenza kuhuge labantu abangazo.
Abahlali bakoBulawayo kunye lamankampani ambalwa banesikwelede esikhulu samanzi lezinye indleko osekudale ukuba ikhansili ihambe ivalela abantu amanzi. Kulandela ukungani kuhle kwezulu eminyakeni edluleyo, abahlali bedolobho bake babhekana lokusilela kwamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abakhulayo abasakhulayo abebandla le-MDCT namhla bakhumbule amalunga ebandla labo abathi ahlukuluzwa kumbe babulawelwa izihlobo ngezombusazwe libandla leZANU-PF ngokubanikeza izipho zokudla kwekhisimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwenzakale emahofisini e-MDCT e-Harvest House, lapho obekubuthene amalunga aleli bandla asuka endaweni ezijeneyo zeZimbabwe. Ekhuluma emele uhlangothi lwabasakhulayo be-MDC, uMnumzana Obey Sithole uthe baqala uhlelo lolu lokunikeza imuli zamalunga abulawa iZANU-PF ngoba bananzela ukuthi imuli zalaba bantu zisala zidubeka.
So it's an initiative that came after realizing that we had
lolu luhlelo esaluqala njengaba sakhulayo abe MDC sesinanzelele ukuthi imuli zalabo ababehlukuluzwa kumbe abahlukuluzwayo iZANU-PF zisala zidubeka ngemva kokufa kwabo kumbe kokudlula kwabo. Sathi thina njengaba sakhulayo ngangcono sihlale phansi sibone ukuthi singahlanganisa imali zethu njani sibancede bedlale nawo kumbe bekholise lawo ikhisimusi njengabanye.
Obemele abantwana bamalunga ahlukuluzwa lokubulawa iZANU-PF eMashonaland West, uZwelibanzi Zwambila ubonge MDCT Youth League ngalesi sipho. Wengeze ethi kubuhlungu ukuthi abantwana bamalunga la sebedubeka besela ukudla lezimali zesikolo lokunye.
Lelo lalamhlanje bekuyi-event e-right kakhulu, sikhumbula amaqhawe ethu as MDC abafele empini leyo ukuthi sikhiphe iZANU-PF. Abaningi embuzo representer March West. Abantu abachi abantwana abancane bengela ivini into yokuthi bebambe.
Umsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi balamagama abantu azinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 66,000 abahlukunyezwa izanu PF njalo i-MDCT ayisoze ikhohle amalunga ayo awathe ngamaqhawe empi abayilwa lezanu PF yombuso wokukhululeka.
Thine database mele uthine 66,000
emabhukwini ethu awe-MDC silamabizo akwanisa ukufika 66,000 abantu abaphosa babulawa abanye babulawa yizanu PF ngenxa yezombusazo.
Abantu abafika amakhulu amahlanu babikwa sebafa ezandleni zezanu PF ngezikhathi ihlukuluza abantu ngezombusazwe. Uhlelo lolu lokwabela izipho ngekhisimusi kwabemule ezihlukunyiziweyo abamalunga e-MDCT solule minyaka eyisithupha njalo lugcizelela eminye imisebenzi eyenzwa ngumkhokheli walelo bandla umnumzana Mogenswagirayi ewakhela abatshiselwa izindlu ngabantu bezanu PF. Ngimele isidwe 7 ngisiHarare ngingugibson Pepe.
Lo kamehlo kaZulu bangilandela sile themba likholisile libuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 oseWashington DC. Singekehlukani ke sikhangele bezikhokhela. Uhulumende wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela uMongameli Mnangagwa. Intengo yesinkwa ebesikhweziwe iciniso sehliswa ibiselwa kwendala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo uhlelo olulandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.